va a citar ahora nazi para membreros de muchos hechos de su barrio más mai pasivo se cana puti international women's day está hecho con cuchitora cuchurugui modu nuremit benz curuco se hace una ley su más mai a mai monica mchangwa va a tu mende el cuco se está sacanyanya kusumu zirgo a cuelan un casi
cana curuco agricaucha chukutari sa puti mas mai a nula rupriwa osa kampu ana elefo buta pintu asa cana curuco mining chukutari sa puti
You
can't leave 52% of the population behind and expect to achieve vision 2030. What are the places Wachitiba Masimba Alotiba? Wachitiba Marizo Alotiba Kisha Empower Women? Wachitiba Masimba Standard Match Development Partners?
Asia my memory Mbura. Vanove mugari wemuharare vati zvisinei nemhemberero idzi gore negore kodzero dzemadzimai hadzisi kusimudzirwa munyika
mai asati ava empowered asati ane zvatingati tingatari kuti tiri kusimudzirwa kana takatosimudzirwa tichiri kure nekusimudzirwa kwemadzimai nekuti tikatarisa izvozvizvi ikonomi yedu yakadhaka
mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekunzima mwoyo atiwo zuva ranhasi kwaari nderekuti madzimai aungana achichema nhamo dzavo sezvo madzimai asina upfumi kana masimba munyika
nekuti kurema kwakaita upfumi hwemuno munyika ikonomi zvayakaita ari kuchema mukadzi baba vanogona kutongotiza vakaremerwa havana kwavanoimpawewa ikonomi yacho ukaitsvaga kwesese izvozvo ukanzi kumamainzuku hakuna vakadziku varume vega
amai otidi yachikandira avo vanoraramawo nekutengesa mumigwagwa vatiwo madzimai munyika ari kunhonga svosve nemuromo sezvo ari kushungurudzwa pese paanotsvaga kuraramisa mhuri
tiri kumhanyiswa nepolisi hatina kana nguva yekutengesa pando patinoraramira mhuri dzedu dzinenge dzichida kudya dzichakenda kuchikoro saka kana tichivhiringidzwa kudai tinenge tichitokanganisirwawo kodzero dzedu
mumwe mutori wenhau wechidzimai zenerandalanga atiwo kushayikwa kwomunhukadzi muutungamiriri hwenyika mucherechedzo wekuti zimbabwe ichiri shure mukusimudzira madzimai pamwe nekuenzanisa mikana
presidensi hakuna kana madzimai ari pautungamiriri kana madzimai akawana zvigaro zvakakosha kumaministries like ministry of finance toona kunge upenyu hwavo hungasimudzirwe nokuti maministries iwayo ndivanoronga upfumi
zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore rega rega pasi rose senzira yekupemberera budiriro yevanhukadzi pamwe nekuendesa mberi kodzero dzavo zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rino tarisisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai senzira yekuwana budiriro kana kuti investing in women accelerate progress madzimai munyika anogaro chema nematambudziko anosanganisira mhirizhonga yemudzimba kubatwa chibharo kuroodzwa vachiri vadiki kusaenzaniswa kwemikana nekutarisirwa pasi mumabasa pamwe nemumhuri ndakamirira studio 7 muharare ndine Rutendo Mawere.